Vanamukoti vari kudzimba, vanamukoti vakamirira hurumende kuti iuye patebo neofa. Pari zvino hapana ofa yatauya kubva kuhurumende, vanamukoti vachingori incapacitated to work. Vanamukoti havana zvikwanisiro, havakwanisi kuenda kubasa, havana zvokushandisa, havana mari inokwanisa kuvaendesa kubasa. Vanamukoti kubasa vari kuti hatidzoki kana hurumende ikasavapa mari, nokuti havana chokutomboendesa kubasa kwacho. Endi hurumende kunonoka kwairi kuita kuuya patebo neofa yekupa vanamukoti zviri kukonzeresa kufa kwevanhu vakawanda nokutambura kwevanhu vakawanda. MaZimbabweans vanoda rubatsiro kubva kuna vanamukoti.
Izvo zvinhu zvakamirawo sei muzvipatara muPari zvino?
Nenyaya yekorona iyi yeCovid-19, environment iri muchipatara inaumira zvakanaka. Zvipatara zviri kutyisa nekuti ndiko kwakazara korona ikoko, and vanamukoti havana zvokushandisa zvinovadzivirira kubva kukorona. Saka vanamukoti vari kuti hurumende pane zvinhu zviviri zvainofanira kugadzirisa: kuvapa mari inotenga anova maUS dollar, nekutenga protective clothing kuti vanamukoti pavanodzokera kubasa vange vakadzivirirwa.
Ko, zviri kufamba sei kune vashoma vari pamabasa iko zvinezvi?
Nekuti pari zvinezvi tiri kuona vanamukoti vakawanda, vashoma ivavo vari kukwanisa kuenda kumabasa vachitesta positive kucovid, and izvi hazvisi kutiitira zvakanaka, nekuti tiri kunatsaona kuti hurumende iri kuregerera vashandi vehurumende vezveutano. And kuregerera ikoko kwakukonzeresa kuti pavanobva ikoko vanobva vaspreada pavanokwira mabhazi, masupermarket nokumalocation kwavanogara, zvinova izvo zvinozoita kuti dambudziko recovid-19 rivambe richiendera mberi.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakazivisa iwo nemusi wechishanu kuti vakagadzirira kuti vaite hurukuro nemi sehurumende. Munoti kudini mashoko ava?
Isu chivimbo chedu chose chatova pane mukuru wenyika, sezvo vakaacknowledge, vakabvuma kuti zvichiva pane matambudziko. Taakutokumbira ivo kuti vapindure nyaya iyi, vaibate vari ivo sezvo varivo mukuru wenyika, and tine chivimbo navo kuti vanokwanisa kutigadzirira nyaya yedu, vanokwanisa kutipira vanamukoti vedu mari yekuti vakwanise kudzoka kumabasa. Vanokwanisa ivo mukuru wenyika kugadzira nyaya yemaPPEs, nekuti taedza pane pose kutaura nevamwe vose vari pasi pavo, asi zvataridza kuti zviri kuramba.